Studio 7 yaita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe pakatariswa sarudzo dzegore rinouya. Vataura pamusangano waitirwa pamuzinda weVoice of America muWashington DC vanosanganisira Dr. Chipo Dendere avanodzidzisa pachikoro chepamusoro-soro mudunhu rePennsylvania, Dr. Roderick Machekano avanoshanda vari muWashington DC, Chipanga Mazano munyaya dzebudiriro, Dr. Tauya Katso pamwe nemumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. Musangano uyu watanga na 10 dzemangwanani ukapera na half past 11 dzemangwanani uye wavhurwa zviri pamutemo nemukuru weVoice of America amai Amanda Bennett. Hurukuro dzanhasi dzanga dzichikokerwa nemumwe wangu Blessing Zulu. Vachitaura pamusangano uyu Ambassador Thomas vati America icharamba ichikwidzana neZimbabwe. Vati nyika yavo iri kuvaka muzinda mutsva muHarare uyo uchadya mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora. Ambassador Thomas vati weAmerica iri kubatsira Zimbabwe nemari yemishonga, chikafu, budiriro pamwe nekuendesa vana kuzvikoro zvepamusoro-soro muAmerica kusanganisira Harvard University. Dr. Dendere vatiwo remangwana reZimbabwe riri parumana nzombe sezvo zvinhu zvisina kunyatsojeka kuti Zimbabwe ichamira sei mushure mesarudzo. Vati mapato anopikisa anogona kukunda izvo vati havasi kunyatsotarisira. Vatiwo Zano PF inogona kukunda musarudzo idzi zvinhu zvoramba zvichioma semaomero azvakaita pari zvino. Uko Dr. Machekano vati sangano ravo reZimbabwe Diaspora Network North America rine urongwa hwekuti vari kunze kwenyika vabatane mukusimudzira nyika yavo. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe zvakawanda.
Ini ndauya ndakamirira bato redu rinoona nezvekubatanidzwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muDiaspora. Saka ini shoko randanga ndiinaro guru kune vamwe vedu vari muDiaspora nderekuti kuti titarise nezvichaitika zviri pamberi, ngatirei tinobatana tichikurukura kuchinjana pfungwa tichisimudzira nyika yedu. Pane mikana yakawanda chaizvo inoda isu vana veZimbabwe kuti tinge tichibatsira kumusha, kungava kusimudzira nyika, kungava kuvaka maindastry. Pane mukana, saka ngatibatanei tichitaura, tichipa ruzivo rwedu rwatiri kugamuchira, rwatiri kudzidza tichibata muno mune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, asi tichikwanisa kutransfer information iyoyo.
Nyaya hombe, Dr. Machekano, inochemwa nevana veZimbabwe munyaya dzesarudzo nezvinobuda musarudzo kana zvinozoitika sarudzo dzapera, inyaya yekuti hurumende iripo yezvino yeZANU PF ikanga iri yadzoka havaone paine shanduko. Kurudzirenyi munoona ichitambirwa here kana vanhu vachinge vachitarisira kuti ZANU PF ndoichangodzoka zvakare mukutonga kana sarudzo dzaitwa gore rinouya?
Uyo mubvunzo wakanaka chose, asi pari zvino hatizivi zvichaitika mumakundano ari kuuyawo, mumakwikwi ari kuuyawo. Zvakamboitika rimwe gore kuti musangano weMDC wakambowina. Saka unogona kungowina kana kuti iyo ZANU PF inogona kungodzoka pachigaro zvakare. Asi kunyanya isusu veDiaspora tinoti izvo, hatina bato ratinorerekera, asi kuti kudhevhelopwa kwenyika, kusimudzirwa kwenyika ngachive icho chinangwa chedu. Izvo zvokuti uri kutonga ndiani ngatizvisei padii, tichitraya chete kuti hama dzedu dziri kumusha dzigadzirire mabasa, tizame kumutsa maindastry. Tiri munyika dzakasiyana-siyana, tinokwanisa kuwana mari. Saka tikatora mari iyoyo tichinosimudzira maindastry awira pasi, tinokwanisa kuvaka Zimbabwe yedu kuti ibudirire.
Pane vamwewo vakapa pfungwa dzavo, Dr. Machekano, pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti vanonzi vari mudiaspora ivava, kuti dai vaedzawo kuti vakurukure kana kugara pasina hurumende, vapiwe mikana yekuumba mishandira pamwe nevarimi kuti Zimbabwe inge ichisimuka zvakare kuburikidza nekurima nokuti maindastry akavhara. Imiwo seZidna mune urongwa here hwakafanana nekurudziro idzodzi?
Ndizvozvo chaizvo, ndo zvatiri kukurudzira muzvizvarwa zviri munyika dzakasiyana-siyana kuti izvo dzikabatana dzichiuya pamwe chete dzinokwanisa kuva neshoko rimwe chete kuti dzitaure nehurumende kuti kana paine tingati mafarms anenge aripo, kana kuti ingava iri any economic activity, vanhu vari mudiaspora vange vachikonsidwawo vagokwanisa kuva vanowana chidimbu chavo mune kusimudzirwa kwenyika ikoko.
Beyond 2018 elections, izita rinenge kana kuti izwi rinenge rakati simbei kune vakawanda vanogona kutya kuti chii chingazoitika kana sarudzo dzapfuura dza2018 mungarerutsa sei mutauriwe?
Hongu ndinoziva hangu kuti kose kose vanhu vane tariro, asi kungoti isu ngativei tinonge takatarisa kuti avo vanenge vachivhota vavhote mune runyararo. Runyararo chinhu chikuru nekuremekedzana. Hazvinei kuti wabudirira ndiani. Ngativei tichiziva chete kuti tese tiri vana veZimbabwe, ngapasava nemhirizhonga. Zvinhu zvichatifambira chete.
Vanga vari Dr. Roderick Machekano, vanove mutauriri wesangano rinomirira zvisvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZidna, vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Muno muStudio 7 tatsikwa naDr. Frank Guni, vanove chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mumusangano waitwa paVoice of America nhasi. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, Dr. Guni.
Zvakanaka chose vajonga.
Maona sei hurukuro yanhasi, Dr. Guni?
Aiwa, taita hukuru yakaresvonaka zvachose tichizeya maringe nenyaya yesarudzo iri kogore rinouya 2018. Uye isusu venhengo vebato riri kutonga reZANU PF tiri kutarisira kukunda kune mutsindo, uye tanga tiri kukurudzira vanhuwo vari mudiaspora kuti ngatibatanei tisimudzire nyika yedu, upfumi hwenyika huende pamberi, upenyu hwevanhu huvandudzwe.
Ndofunga kana manga muchitevera zvanga zvichitaurwa nevakawanda, Dr. Guni, vanga vachichema kuti ZANU PF yakadzoka zvakare mumasimba, hapana chinoshanduka, zvinongoramba huri peupenyu hwakaomera vanhu semakore makumi matatu nemanomwe adarika. Zvii zvamungavimbisa vana veZimbabwe?
Chatinovimbisa vana veZimbabwe ndevezvekuti beyond 2018, panopera maelections, ZANU PF ichaita maintenal reforms anoita kuti vechidiki vapinde muzvigaro vane pfungwa nyowani dzinoitawo kuti nyika yedu itarisire zviri pamberi. Toona kuti nyika yedu yobudirira, tisingatarise kuti vebato ripi ndo vanofanira kuramba vachitonga, asi kuti chatinoda kubudirira kwenyika yedu yeZimbabwe.
Nyaya imwe inochemwa nevana veZimbabwe, Dr. Guni, inyaya yekuti ZANU PF panenge paoma zvinhu, inohwanda nezvirango kana zvitarafu zvakatemwa nenyika dzekumawirira. Asi tanzwa mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Thomas, vachitaura kuti dai Zimbabwe yachisiyana nenyaya yekungoti masanctions kana kuti zvitarafu, vatarisa nyaya dzekurima kuti dzisimuke, nokuti haisi Bulawayo chete kana Harare ine maindastri akavharwa, asi zvakaitikawo kana muno muAmerica. Matambira sei kurudziro iyo?
Aiwa, ipapo hatiwirirani nawo, nekuti dai zvirango zveupfumi zvisina basa, vanofanira kunge vazvibvisaka. Kana zvisingashande uye kana zvisingatsitsirire Zimbabwe, ngavazvibvise.
Zvii zvamungavimbisa vanhu tichitarisa kubva nhasi kusvika 2018 elections? Nokuti nhasi chaiye tiri kunzwa vanhu vari kuchema kuti vatadza kuenda kumamisha nekuti mari mumabhanga hamuna.
Mari chinhu zvinonetsa. Chatinovimbisa vanhu ndechekuti tinoda kuti pave nerunyararo munyika, tibatane pamwe chete, uye ngatitarisei Zimbabwe senyika yeti tese, tisaitarise senyika yeZANU o nyika yeopposition. Munhu wese ari muZimbabwe ari kutambura. Havasi vanhu veZANU chete vanonzi ndivo vari kuwana. Havasi vanhu MDC chete vanonzi ndivo vari kutambura kana veopposition. Zimbabwe ndeyedu tese. Tinoti ngatibatanei sevana veZimbabwe tivandudze upfumi hwenyika yedu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Frank Guni. Dr. Frank Guni, chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC, vanga vari pano pamuzinda wedu weVoice of America.